kusave conservancy tiri kusangana ne variko tichida kuti tionesane kuti vangashande vese sei uyezve tionewo kuti vakagarisana nemhuka nemasango aya chichavanowanawo kubva mazviri. Izvi ndo zvatinofunga zvingabatsira nyika yeZimbabwe kuti munhu wose patinenge tapedza kukurukura tive ndichine chinangwa chimwe chete.
Tiri kunzwawo kuti mutungamiri wenyika ari kuti iye ari kuda kuti Save Conservancy iende pasi penational parks. Ichokwadi here ichi?
Handisati ndava neruzivo nazvo, asi chandingangokuzivisa ndechekuti vanoshuvira kuti tigare pasi tose tigovaudza kuti zvatinofunga kuti zvinokodzera zviitwe ndezvipi, tichionawo nekumira kwakaita nyika kuti vanhu vave vanosenza pamwe chete.
Pane nyayawo yekuti vamwe vanopa rubatsiro vakaita sana IMF vanenge vakugunun'una nenyaya iyoyi, mungatiudze kuti mambonzwawo mashoko aya here?
Ndichigere kuudzwa zvikada vachauya havo vachititi kuti tigare pasi tigotaurirana nemaererano nenyaya idzo.
Vamwe vari kuti vezvematongerwo enyika vakatora minda nezvimwe zvakawanda wanda zvavakawana muchirongwa chekuendesa upfumi kuvatema, ndivozve vakupinda musave conservancy vachitorazve zvimwe zvikamu zviri kupa kuti veruzhinji vagunun'une vachiti hapana chouviri chavava kuwana.
Ndo zvatiri kutaura kuti kana tichinge tagarisana pasi tichionesana toziva kuti ndiana nei papi tigoenderera mberi tiri pamuchinhu chimwe chete.